Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu neina. Jehovha akati kuna Mozisi, “Veza matombo maviri amahwendefa akaita seokutanga, uye ndichanyora paari mashoko akanga ari pamahwendefa okutanga awakaputsa. Ugadzirire mangwanani, uye ipapo ugouya pamusoro peGomo reSinai uzviise kwandiri iwe ipapo pamusoro pegomo. Hapana munhu anofanira kuuya newe kana kuonekwa papi zvapo pamusoro pegomo, kunyange makwai kana mombe zvinopfuura pamberi pegomo.” Saka Mozisi akaveza mahwendefa maviri amabwe akaita seokutanga uye akakwira pamusoro pegomo reSinai mangwanani-ngwanani sezvaakanga arayirwa naJehovha, uye akatakura mahwendefa maviri amabwe mumaoko ake. Ipapo Jehovha akaburuka kwaari ari mugore akamira naye ipapo uye akazivisa zita rake, Jehovha. Uye akapfuura napamberi paMozisi achizivisa achiti, “Jehovha, Jehovha, Mwari ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, azere nerudo uye akatendeka, anoitira rudo kuzviuru zvamazana uye achikanganwira zvakaipa, kumukira nechivi, asi haaregi ane mhosva, asingarangwi, anoranga vana navana vavo nokuda kwechivi chamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina.” Mozisi akakotamira pasi akanamata akati, “Haiwa Jehovha, kana ndawana nyasha pamberi penyu, ipapo Jehovha ngaaende nesu. Kunyange vanhu ava vane mitsipa mikukutu, regererai henyu kuipa kwedu nechivi chedu uye mutitore senhaka yenyu.” Ipapo akati, “Ndava kuita sungano newe. Ndichaita zvishamiso pamberi pavanhu vako zvisina kumboitwa kare mundudzi dzipi zvadzo munyika yose. Vanhu vaunogara pakati pavo vachaona kuti basa randichakuitira ini, Jehovha, rinotyisa sei. Uteerere zvandinokurayira nhasi. Ndichadzinga pamberi pako vaAmori, vaKenani, vaHiti, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Uchenjere kuti urege kuita sungano naavo vagere munyika yamunoenda kuti varege kuva musungo pakati penyu. Putsirai aritari dzavo pasi, pwanyai matombo avo anoera uye muteme matanda avo aAshera. Musanamata vamwe vamwari vapi zvavo, nokuti Jehovha, iye ane zita rinonzi Godo, ndiye Mwari ane godo. Uchenjerere kuti urege kuita sungano naavo vanogara munyika, nokuti pavanenge voita ufeve hwavo kana vamwari vavo uye vakabayira kwavari, vachakukokai uye muchadya zvibayiro zvavo. Uye pamunosarudza vamwe vanasikana vavo kuti vave vakadzi vavanakomana venyu, uye vanasikana avo vakaita ufeve navamwari vavo, vachatungamirira vanakomana venyu kuita zvimwe chetezvo. Musaita zvifananidzo zvakaumbwa. Mupemberere mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Mudye chingwa chisina mbiriso kwamazuva manomwe sezvandakakurayirai. Muite izvi panguva yakatarwa mumwedzi weAbhibhi, nokuti mumwedzi iwoyo makabuda muIjipiti. Chibereko chose chinotanga kuzarura chizvaro ndechangu, kusanganisira matangwe ose makono ezvipfuwo zvako, dzingava mombe kana makwai. Udzikinure dangwe rembongoro negwayana, asi kana usingaridzikinuri, urivhune mutsipa waro. Udzikinure matangwe ose kuvanakomana venyu. Hapana munhu anofanira kumira pamberi pangu asina chinhu. Mubate basa mazuva matanhatu, asi nezuva rechinomwe munofanira kuzorora. Kunyange munguva dzokurima nedzokukohwa munofanira kuzorora. Mupemberere mutambo wemavhiki nezvibereko zvokutanga zvegorosi yakohwewa, uye mutambo wokuunganidza pakupera kwegore. Katatu pagore varume vose vanofanira kumira pamberi paIshe Jehovha, Mwari waIsraeri. Ndichadzinga ndudzi pamberi penyu uye ndichakurisa nyika yenyu, uye hakuna munhu achachiva nyika yenyu pamunokwidza kokatatu gore rimwe nerimwe kuti mumire pamberi paJehovha Mwari wenyu. Musapa kwandiri ropa rezvibayiro pamwe chete nechinhu chipi zvacho chine mbiriso, uye musarega chimwe chezvibayiro zvomutambo wepasika chichisara kusvikira mangwanani. Muise zvakaisvonaka zvezvibereko zvevhu renyu zvokutanga kuimba yaJehovha Mwari wenyu. Musabika mbudzana mumukaka wamai vayo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Nyora mashoko aya, nokuti maererano namashoko aya ndaita sungano newe uye neIsraeri.” Mozisi akanga ari kuna Jehovha kwamazuva makumi mana nousiku makumi mana asingadyi chingwa kana kunwa mvura, uye akanyora pamahwendefa mashoko esungano iyi, mirayiro gumi. Mozisi akati aburuka mugomo reSinai, aine mahwendefa maviri echipupuriro mumaoko ake. Akanga asingazivi kuti chiso chake chaibwinya, nokuti akanga ataura naJehovha. Aroni navaIsraeri vose pavakaona Mozisi, chiso chake chakanga chichibwinya, uye vakatya kuswedera pedyo naye. Asi Mozisi akavadana, uye Aroni navatungamiri vose vavanhu vakadzokera kwaari, uye akataura navo. Shure kwaizvozvo, vaIsraeri vose vakaswedera pedyo naye. Akavapa mirayiro yose yaakanga apiwa naJehovha muGomo reSinai. Mozisi akati apedza kutaura navo, akaisa chifukidzo pachiso chake, asi pose paaipinda pauripo hwaJehovha kuti ataure naye, aibvisa chifukidzo kusvikira abuda kunze. Uye aiti paaibuda achiudza vaIsraeri zvaainge arayirwa, vaiona kuti chiso chake chakanga chichibwinya. Ipapo Mozisi aizoisazve chifukidzo pachiso chake kusvikira apinda kundotaura naJehovha.